manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 26/2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo dzemabyelections dzatanga zvakanaka uye dziri kuenderera mberi murunyararo kunyanga hazvo mamwe mapato asiri kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu musarudzo idzi. Vanhu vashoma vanobuda kunovhota munzvimbo dzakawanda kusanganisira mudhorobha reMasvingo asi vakawanda vachivhota kumwenezi East nechivi South musarudzo dzekutsiwa zvigaro zvanga zvisina vamiriri veparamende pamwe nemakanzuru. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari kushanya kuPoland vanosangana nevapoteri vakatiza hondo kuUkraine vari munyika iyi. Vamwe vabereki vane vana vanodzidza vari pachikoro chine mukurumbira cheKutama College. Vanoratidza kusafara kwavo kuvakuru vechikoro ichi pamusoro penyaya dzine chekuita nekushungurudzwa kwevana vavo. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo dzemabyelections dzatanga zvakanaka uye dziri kuenderera mberi murunyararo kunyanga hazvo mamwe mapato asiri kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu musarudzo idzi. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti sarudzo dziri kufamba zvakanaka uye dzatanga munguva yange yakatarisirwa munzvimbo zhinji dzaitwa sarudzo idzi munyika. VaMangwana vati nzvimbo dzanonoka kutanga dzichanonokawo kuvhara asi vachitaura mushure mokuvhota pakuwadzana 2 primary school mukuwadzana East muHarare. Mutungamiriri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati ZEC haisi kufambisa sarudzo zvine mwero uye bato ravo harisi kufara nemapepa ekuvhotesa kana kuti maballot paper pamwe neinki kuratidza kuti munhu avhota zviri kushandiswa. Vatiwo vamwe vavhoti vari kushaya mazita avo pamwe nekuti vanhu vange vachinzi vanyorwe pasi. Kunyange hazvo vanhu ava vakanyorwa mumagwaro eZEC vachiti ZEC haisi kuita zvinhu zvakajeka.
ZEC ine mepo. Mepo yainayo ndeyekuti haiite zvinhu zviri pachena. Ine chipakirwa nechioko muhomwe. The corruption of this country starts with the corruption of the electoral processes. So nyaya yeuori wesarudzo ndiye atoda kugadzirisa tanzwa kuti kwana mutasa kwamadzishanga achiunganidza vanhu ndiye munovhotera pakati muti hatigoni kunyora vanhu kunzi itai zvimumumu vanhu remarai vanhu musaona vanhu musanzwa nenyaya yekuti vanhu vada kuita sarudzo. ZANU-PF does not believe in the liberation struggle and its ideals. ZANU-PF does not believe in the vote. It doesn't believe in the free will and the sovereign will to decide.
Vachitaura mushure mekuvhota paGwinyiro Primary School kumufakose. Munyori mukuru mubazi reMDCT inotungamirwa navaDouglas Munzora iyo iri kukukidza musarudzo seMDC Alliance. Amai Paulina Mparewa vati zvinhu zvange zvichifamba zvakanaka asi havana kufara kuti pane vemamwe mapato avasina kudoma vange vachimirira vanhu panzvimbo dzekuvhotera vachivaudza pekuvhotera.
Ndofunga izvozvo zvinokonzeresa kuti zviite political violence. Hazvibatsire kuchaita mombe ikorere padhiba nekuti vanhu vakapiwa nguva yekuti vakambiri vakapedza. Saka chikumbiro changu nechishuviri changu ndechekuti vanhu ngavachigara mudzimba kana vavhota vanogara mudzimba vomirira kupembera kana zvinhu zvadii zvapera.
Mushandi mukuru mubazi rekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vafara kuti ZEC iri kuita basa rayo nemazvo asi vakati havana kufara kuti mamwe mapato akaita seTCCC ange ari kuvhundusira vashandi veZEC. Vati izvi zvaitwa navaDanford Ngadziore avo vari kumirira TCCC musarudzo dzemakanzuru muward 16 muHarare.
Dambudziko ratasangana naro pari zvino mbele kwa Harare West kwa G16 uko kwa tiri kunzwa kuti candidate ye battle CCC yeru wala wama banana ili kukanganisa voting process ili kuitwa iko uko budikiza ni kufundutira uye ni kushichizira shikare ni kuita menendo vano votesa vanotinga tuma presiding officers nechurungu izvaitika Harare West kwa G16 kwa Alfred Beito Primary School azvina kutifadza izvozvo ende tinovimba mapurisa achatora danho rao kuti nyanya dzakaita sedzidzi nechida kushatira sarudzo dzekufamba zvakanaka murunyararo zvibatwe sezviri pamutemo
vamugwadi vanoti izvi zvaitikawo kumutasa central kumanikaland asi vangadzore vanoti havangapete maoko vachibirirwa sarudzo
vanhu veze kana vachida kuti munhu angasvika ari agent or candidate asida information yekuti how many people voted so far, how many turned away, that my reason. Then when you ramba any information in you, I will not entertain those people. I will confront within the laws them because I just hand. In the panel of my election would be an election. And if I pregnant, I'm going to no, no, that's not my role.
Varikumira Zanu PF, Highfield East, Vanobet Kumbom, Vauza Studio 7, Kutisaruzo Zafamba Jokanaga Chose, we have an Kukunda, Vamangwana Bat Kunyanga Azo, Paita Zichemo, Zijinji Zacho, Zange Zirizi Diki Diki, we Zange Zishika Ziriswa Kunjibo Zeku Votera.
Zuno Zashina Zirubu Shika, Zinji Zashina Zlope Zikokova Ningra in the Kokokuma polling station, Kokonoti, many polling station in a voter. Ravana, Ravanishan, Kokone, Makay, not Makota, Ridaka, Akafaram, Guakasina, which is sorry, my polling station, Edu, Komangaka for inspection was a matter of the Rikasto, and then notice a Matin, which has a polling station in Chow Chow, Taitra, which is one of Naskana Rashka, set up confusion in Takadar.
Van Wangavar, Votamurunyararo, we have Panjimboshi, Zeku Votera, Pangifai Nevan, Nova Shomanana, Kushika Pangua, Zatwolf Mascati, Van Zurzita, Tunimazanamatatu, Nimakumata, Tunemumwe, 3,331. Vange vavota mudunhu remufakose uye vanovhotesa vange vachitarisira kuti uwandu hwevavhoti huchakwira kumazuva rodoka sarudzo idzi dziri kuitwa kutsvaga vanhu vachatsiva zvigaro makumi maviri nezvisere 28 zvisina vanhu muparamende zvenational assembly pamwe nezvigaro zana nemakumi maviri nechimwe chete zvisina vanhu mumakanzuro akasiyana-siyana munyika mapato gumi nematanhatu ari kupinda musarudzo idzi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
zvichakadaro Zesni iwe iri kuongorora mafambisirwo ari kuita sarudzo yakabatana neelection resource center inoti vaongorori vayo vesarudzo vari mune mamwe matunhu ari kuitirwa sarudzo vaona kuti mune dzimwe nzvimbo dzekuvhotera manga musina zvikwanisiro zvinoita kuti vanorarama neurema vavhote zvakanaka sangano iri rinotiwo raona uwandu hwakanyanya hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota pamangani business center 10A kubinga north vaongorori vesarudzo ava vanonziwo vati masabhuku nemadzishe vaendawo nezvikwata zvevanhu kunovhota vachikomekedzwa kuti vati vanoda kubatsirwa kuvhotera nhengo yezano PF sangano iri rinotiwo ratambira nyunyuto pamusoro peink iri kushandiswa mukuratidza kuti munhu avhota iyo rinoti yakasiyana ruvara uye isiri yemhando yepamusoro izvo zvinogona kuita kuti munhu avhote kakawanda zvichakadaro vanhu vashoma vabuda kuzovhota nhasi munzvimbo dzekuvhotera idzo dzanga dzisina mitsetse yakakura mudhorobha remasvingo asi vakawanda vavhota kumwe nezi East nechivi South musarudzo dzekutsiva zvigaro zvanga zvisina vamiriri muparamende nemumakanzuru kana kuti mabai election Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi
mumaward mana emasvingo aitwa sarudzo nhasi anoti 3, 4, 5 ne 7 kwange kusina mitsetse mikuru mangwanani kusvika masikati sezvo vanhu vanga vachiuya vari vashoma vashoma vachivhota murunyararo mitsetse midoko yaonekwa pazvikoro zvemushakasve nerujeko kuward 7 asi yakurumidza kupera vanhu vakazotanga kuuya mumwe mumwe vanga vachiongorora sarudzo dzanhasi mumasvingo vati vakatyamadza kuona vanhu vashoma vachienda kunovhota sezvo vaitarisira kuti vanhu vazhinji vachabuda musarudzo idzi sezvavaita munguva dzekutsvaga rutsigiro mumwe wevanga vachiongorora sarudzo idzi akamirira sangano recitizens action in southern africa kana kuti siasa vaprosper tiringindi vati sarudzo dzaitwa murunyararo
asi dambudziko rataona ndirokuti vamacitizens haasi kunyatsonzwisisa especially akazoregister after proclamation yakaitwa mumabielections saka vamwe vachidzokera kudzimba vachitsitsumwa asi tinofanira kungokurudzirwa kuti aiwa 2023 vanofanira kuti vadzoke vanodi wazovota mazita wanenga wa mwishi mfota soo saka ndo chingwe challenge atango titasuku wana
kukuru anuna neze mabasa msangano de Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mumasvingo vaze spudura evati sarizo famba zvakanaka uye vanhu vazoita vashoma mukufamba kwezuva
hairu famba zvakanaka vanhu vari kuuya asiko zvino maline ama ditchi vazhinji vauya makusena hakulati vari kuita nerunyararo zvinofadza chaizvo
kunyange vanhu vashoma vange vachienda kunovhota vange vachikupidzana vataura nestudio 7 vati vanotarisa kukunda musarudzo idzi mumiriri webato recivil coalition for change kana kuti ccc muward 3 mumasvingo vadogika muzonda vati vanotarisira kurakasa vanhu vari kukwidzana navo
vanhu vari kusimuka vachiuya vachivhota ende ndiri kuexpecta kuti mangwana ndinoenda atomwe muofisi ende ndiri kuzopinda so far pamapolling stations andatenderera nhamba yacho yese yapa vanhu 420 vandaona wauya kuzonovhota saka ipapo pa 420 handiri pa 300 handizivi hangu vangu asi ndiri pa 300
kuo ari kumirira bato rezanupf musarudzo idzi muwadhi imwe cheteyo vataurai mudzviti vatiwo ndo vanenge vavakanzera mangwana panozivisa zvinenge zvabuda musarudzo idzi nhengo yeccc kumwenedze east vatendekai mhandisidza vatiwo vanotarisira kukunda musarudzo dzevamiriri veparamende sezvo vanhu vazhinji vabuda kuzovhuta murunyararo kunzvimbo yavo kunyange pakambobuda mashoko ekuti masabhuku munzvimbo mavo vaende nevanhu vave kundovhotera bato rezanupf kunze kwesarudzo dzemakanzura mudunhu remasvingo pange kune sarudzo dzevamiriri veparamende kumwenedze east uko kwakasara kwakashama pakashaya vaiva mumiriri vajuzbe oma vezanupf pamwe nechivisouth uko kwakadzingwa vakila zivhu nebato ravo rezanupf ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godwin Timba
mashoko atatambirawo kubva kudunhu rembizo mukwekwe anoratidzawo kuti sarudzo dzafamba zvakanaka murunyararo kunyange hazvo vanhu vabuda kunovhota vachinzi vanga vari vashoma zvakanyanya sarudzo dzemabielection dzagara kazhinji adzione vanhu vakawanda vachienda kunovhota sezvinoitwa musarudzo dzenyika yose mutungamiri weamerica vajoe biden avo vari kushanya kupoland vasangana nhasi nevapoteri vakatiza hondo kuukraine vakapotera mupoland vabiden vaperekedzwa kunhandare yepge narodoy stadium iri muwarsaw guta guru repoland nameya wewarsaw varafael traskowski avo vapira vabiden nezvorubatsiro ruri kupiwa neguta ravo kuvapoteri ava vabiden vasanganawo nemutungamiri wenyika yepoland vaandrzej duda vakazeya kupinda kwerussia muukraine zvechisimba apo russia yave kuratidza seyave kusiya kurwisa guta guru reukraine rekiev yave kunanga kumabvazuva kwenyika iyi poland iyo inove nhengo yenato yakatora vapoteri vanodarika mamiriyoni maviri vakabva kuukraine vamwe vabereki vane vana vanodzidza vachigara pachikoro chine mukurumbira mudunhu remashonaland west chekutama college vakaenda kunoratidzira kusafara kwavo kuvakuru vechikoro ichine musi wechina pamusoro penyaya dzine chekuita nekushungurudzwa kwevana vavo nunurai jena anotipa nyaya inotevera
vabereki vaisvika makumi matatu vakasvika pachikoro ichi vakagumbuka zvikuru mushure mekunge vaziva kuti vana vavo vari kushungurudzwa kana kuitwa bowling nevamwe vana vaifanirwa kunge vachiona kuti havasi kuita musikanzwa here kana kuti maprefects vana ava vanonzi vaigariswa kwenguva yakareba vakasimudza maoko kuumburuka pasi vasina kupfeka kana kufamba vachigwesha vachitenderera midhuri yavanogara senzira yekuvaranga kana vachinge vaita ruzha mumipanda yavanorara zvinonzi vana ava vaitorerwawo zvekudya nemari dzavainge vapiwa nevabereki vavo kushungurudzwa uku kunonzi kuri kuitwa nguva dzemanheru chete vamwe vabereki vari kukurudzira vakuru vepachikoro ichi kuti vaone kuti vana ava vatariswa navana chiremba sezvo vava kufungidzira kuti vanogona kunge vari kuitwa zvepabonde kana kuti sodhomi mumwe mubereki watisingakwanise kudoma nezita sezvo tichityira kuzivikanwa kwemwana wake anoti mwana wake akamuudza kuti ari kushungurudzwa zvakaipisisa nguva dzemanheru
mwana akachema akaita red face achiti musavadaro musavadaro kana muzi zvinozosara zvichiitika. From there kana vanhu vanotona kuti pane zvirikuitika vanhu tomutura pasina manafamba nachiya nobadara mara meno ino workshop yavanoda kuita pa holiday. Ndovanda taona nemwana, mwana amba kuti tinorohwa tinozodai tinodai.
Mumwe mubereki anoda kuzivikanwa nezita rekuti anaitanya anoti nyaya iyi hombe zvekuti panogona kunge vana vachiitiswa zvepabonde zvekuti ave kutobvisa mwana wake pachikoro ichi.
Kara chokwadika vana vakanyatsana murano yacho vakansela muchanyatsunzwa zvimwe zvirimo tinopfuura kurohwa.
Mumwe mubereki anotiwo mwana wake akati akatorerwa mari yainge amusira paakanomuona svondora pera. Mubereki uyu anoti kushungurudzwa kwevana kuri kuitwawo nevashandi pamwe nevadzidzisi.
Vashandi vacho nemaprefects probably futi nemateacher acho they are all into it. Saka vabereki ini ndiri mbuya ndazwa kurwadziwa.
Mumwe mudzidzisi ari mukomiti inoona nezvekurangwa kwevana kana kuti disciplinary committee amai Runyararo Meki vanoti vari kuita tsvakiridzo ine hudzamu hwekushungurudzwa kwaiitwa vana. Amai Meki vakaudza vabereki kuti vakatobvisa mamwe maprefects asingadiwe nevana sedanho rekutanga mukugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevana pachikoro ichi. Amai Meki vakaudza vabereki kuti vakatobvisa mamwe maprefects asingadiwe nevana sedanho rekutanga kugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevamwe vana pachikoro chavo. Mumwe mudzidzisi asi vachiona nezvekupodzwa kwemaronda ekushungurudzwa mupfungwa kana kuti guidance and counseling vachinache tigere vanoti vana vari kushungurudza vamwe vanotodawo kugadziriswa pfungwa dzavo. Mukuru wechikoro vaFrancis Mukoyi avo vainge vasipo pakasvika vabereki vachinzi vainge vafamba nebasa varamba kutaura neStudio 7 vachiti havabvumirwe nemutemo. Asi mutevedzeri wemukuru mubazi rezvedzidzo mudunhu reMashonaland West vaJason Jete vanoti nyaya iyi haisati yasvika kumahofisi kwavo. Mutauri werimwe boka rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGodwill Taderera vanoti nyaya yekushungurudzwa kwevana vechikoro nevamwe vana iri kunyanya kukonzerwa nekuti vadzidzisi havachisina hanya nevana.
Vadzidzisiwo vane kunyanya kuti vana maraisa kawandisa. Saka inini kana ndikapinda mulesheni ndikaticha ndongoita zvandakauya pano kuzoita ndobuda.
Nguva yekare vana vainge vachitanga zvidzidzo zvavo pazvikoro zvinodzidzwa vana vachigarapo vairohwa nevamwe vana musi wavaitanga kudzidza zvaizivikanwa nezita rekuti manyunyu kunyange zvaisabvumirwa. Chikoro chekutama chinozivikanwa zvakanyanya nekudzidza kwevanhu vane mukurumbira munyika vanosanganisira vaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe, vaiita zvematongerwo enyika vaJames Tikerema, vaimbo vegurukota rezvemari vaBernard Chidzero, munyora nemukurumbira vaAlexander Kanengoni nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Vatereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa 3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vatereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi yemunyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatirikuparura nhasi ichi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa neCovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi matatu nevatanhatu kana kuti 5436. Vamwe zana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 178 vakawanikwa vaine denda iri zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa naro kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvishanu zvine mazana matanhatu nemakumi mana nevashanu kana kuti 245,645. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hama dzevadzidzi vekuNigeria vakavharirwa nehondo muguta riri kumahombekombe egungwa reBlack Sea reKherson muUkraine dziri kukurudzira hurumende kuti iite zvizhinji mukuona kuti vana ava vadzoswa kumusha vakachengetedzeka. mukati memasvondo matatu adarika vana ava avanofungidzirwa kuti vanosvika makumi masere kana kuti 80 vari mukeson vanga vachiedza kuenda kunyika dzakapoteredza asi havasi vese vakaita rombo rakanaka. Iye zvino tokuendesai kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Nzima kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro nemutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, WALP, Muzvare Stabile Dewa. Tichange tichitarisa mamiriro ehuwandu hwemadzimai musarudzo dzemabi-elections dzanga dziriko muzuva ranhasi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Muzvare Dewa, mungatitsananguriro kuti munoona sei panyaya yehuwandu hwemadzimai vanga vari kukwikwidza musarudzo dzemabi-elections.
Chiri kutinetsa ndechekuti madzimai akasarudzwa kuti anyanyopinda mumapositions aya vashomanini chaizvo. Ndichapa mufananidzo wemapositions yavo vari kukwikwidza kuita maMPs. Pane 28 maconstituencies aripo. Pane macandidates 118 akataura kuti ari kuda kurana akapasa pamanomination process akaitika. But mukatarisa pa 118 candidates ipapo 16 chete madzimai. And mukazotarisa further pa 16 madzimai acho vazhinji vacho vakaiswa kumaconstituencies ekuti machances avo ekutohwina mashoma zvikuru. And zvinhu zvinotishungurudza zvikuru isusu seWALP organization.
Mungatinde zvipi zvinhinga mupini zviri kusangana nemadzimai anenge ari kuda kuwanikwa vachipinda musarudzo idzi?
Kusanganisira nyedze violence dzanga dzichiitika mazuva apera, izvo dzanichitobatwa nemadzimai, mamwe angaenda kurali, mamwe anga achida kukontesta, mamwe anga achida kupindawo achiharaswa nevamwe vacho vanga vachikampenerawo mamwe madzimai vachirohwa vachizvuzvurudzwa. So izvi pazvakaipira zvinokanganisa madzimai aya anenge achida kurana nekuzokanganisa mamwe madzimai futi anenge achida kupinda maleadership positions, nokuti hapana munhu anoda kupinda muzvinhu zvaanorohwa, zvaanokwadzwa kana kurepwa kana kutosungwa chaizvo.
Zvimwe zvimhinga mupini zvinosangana nemadzimai anenge achida kupinda musarudzo ndezvipi?
Tikatarisa chimwe chinhu chiri kukuvadza makandidhetsi echidzimai inyaya yemari chaichai yekutorana campaign. MuZimbabwe nenyaya dzinoitwa nevanhu vanenge vachikontesta nyaya dzevote buying, unoona kuti madzimai haachokwanisi kana kutongoitawo mabasic chaicho ekutongogadzirisa maposta, maflyers nekutongotengerawo chikafu chemaagents nemacampaigning team. Izvo zvatinoona zvikuramba zvichidzoserera vakadzi kumashure nevamwe vanenge vachida kupinda maleadership positions. So takatarisana na 2023 tichingoramba tichingokurudzira mapolitical parties kuti akwanise kutungamidza madzimai pamberi achicreate environment inoita kuti madzimai apinde murunyararo pasina zvekuti vanhu vanoita vote buying, pasina mhirizhonga.
Takatarisa kubatwa kunoitwa nyaya dzemadzimai vanenge vari musarudzo nevatori venhau, mungati chii panyaya iyoyi?
Tauro tichitaura takatarisa nemedia kuti tanichikumbira kuti pavari kunokavhawo maelections vanikwe vachikavhawo macandidates echidzimai vachitaura zvinhu zvakanaka zviri positive, noti kungovakavha zvinhu zvinenge zviri zvakashata kana kuti panenge vachifunga kuti vaita mascandals, sezvo zviri zvinoramba zvichidzikisira madzimai kuti apinde maleadership positions. And isusu seWALPE tinenge tiri on the ground tamobilize madzimai, mamembers edu akawanda kuti anoita observers maconstituencies ari kurana madzimai achitarisa kuti election iri kuitwa mune runyararo here uye iri kuitwa zvakanaka. So tinongoramba tichingokurudzira maZimbabweans kuti ngativhoterei madzimai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai Muzvare Stabile Dewa vesangano reWALP kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives. Tichende ramberi na urukuru edu, nivaiwe murgiriwe undiru swimmingu kova Bernard Manyaza kana kutiva paka chipoera. Nasi tichitari sanyaye kupomirwa kunoitwa vakarwa hondo yerusununguko mhosva yekushungurudza vanhu zvikuru munguva yesarudzo. Tatanga nekubvunza vamanyadza kuti vanoti kudii nazvo. Siana papi na iwa muri kutaura ava vamanyadzi
isusu handiyo iso chedu yekuti vanhu vanorohwa vanhu vanobaiwa namakumo vanhu vachizviita pezvipi izvo vegetation isusu vageniwo vegetation izvo ndo zvatichikunda ndosaka muchiona nezvo aya vachingakandemiri kune organization inonzi United World Veterans vazipura nezandla kuti naivetwe leka chedu yochiva here iyoyi yokusevenzeswa kunzima wo veterans patasvika vanhu veviolence avo isusu hatisi vanhu veviolence achiva vari kutora mubvanga makomwedzi ndo ziri kuziyosevenzeswa chinzima wo veterans uoriwo hwakabvira kumaassembly points tinozviziva tichazvifumura takutopedzerwa ine zvese sekunozi tisi vanhu vakamirira kudyara violence muvanhu umu isu hatiti kudyara violence tinoda kudyara ukama hwedu hwatangova nahwo nekovhi yedu neushamwari hwedu patega tega yedu nevamwe venu handizvo zvatakarwira izvo.
Asi chii chiri kuita kuti imi murambe muri kusure kana kuseri kwaivava muri kutaura vari kushandiswa avo?
Zvandingade kutaura ndezvizvi ratonga vose varwiri verusununguko hazvina kupera 1980 namanje tinorwira rusununguko handei mberi nokurwira rusununguko chisvike chaiko kaya pachaida paya nokuti mafounding values achoiwa one man one vote ndo hatiri kushayiwa saka izvozvo zvakuti tikabvunzwa kunzi nhaimi ndo zvamakarwira here izvi kuziya kuti nyika igoita poverty ine udzamu hwakafanana naipapa kuda kutoenzanisa kuda kutokundwa nepakange paine kaikonomika siti paya kuti vanhu vanoshaya iye ndataura mufananidzo wepichiro hausi kubata isusu tega vari kwesunguko iri kubata nyika yose zvinochinditaurai kuti kunenge asina form of income anorarama sei ndosaka muchiona umbavha hwaakuwanda ndosaka muchiona humondi hwaakuwanda ngatidzokerei kumafounding values iwo aya tese tese tigoatevedzera iwayo maererano nezviri mukumbiro rwemutemo chinonyaya kumbotyisa ipapo chiiko kungotevedzera iyo iya one man one vote mopa rukudzo kune zvadiwa navanhu izvozvo chakanyaya kuoma ipapo ipapo hakuchiri.
Munoti kudii nevanombunyikidzawo mapato anopikisa munyika?
Mabvunzi acho ambukambunzo kakanaka siri munomboziva here kuti zvedemokrasies ndikandikupei mufananidzo wamao aiti let 100 schools of thought condemned and 1,000 flowers blossom kureva kuti maidea hakuna anoti ndoo nyanzvi yamaideas regai zvikurira nepamwe chete ipapo patindondokohwa pakachisu tinoita advantage yokuwana zvakawanda dzidziso iyo ndo yataiwana i yekuti kana muchida kuti muvake nyika yenyu regai maviews akawanda ende akange patipo.
Tinotenda vamanyadza. Manga makateerera kune murwi wehondo yerusununguko vaBernard Manyaza vaizivikanwa nairo kuti paka chipoera muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.